Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosakata zvakare manera nhasi uri musi wechina kubvumbi 13 2017. Makateerera ku Studio 7 nefinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEaster neIndependence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano zvoungana pamuzinda weVoice of America muWashington DC zvichiziya remangwana reZimbabwe. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti zvinhu zvichaomesesa munyika kana ZANU-PF ikakunda mutsarudzo dzegore rinouya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Studio 7 yaita hurukuro pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe pakatariswa sarudzo dzegore rinouya. Vataura pamusangano waitirwa pamuzinda weVoice of America muWashington DC vanosanganisira Dr. Chipo Dendere avanodzidzisa pachikoro chepamusoro-soro mudunhu rePennsylvania, Dr. Roderick Machekano avanoshanda vari muWashington DC, Chipanga Mazano munyaya dzebudiriro Dr. Tauya Katso, pamwe nemumiriri weAmerica muZimbabwe Ambassador Harry Thomas Jr. Musangano uyu watanga na 10 dzemangwanani ukapera na half past 11 dzemangwanani uye wavhurwa zviri pamutemo nemukuru weVoice of America amai Amanda Bennett. Hurukuro dzanhasi dzanga dzichikokerwa nemumwe wangu Blessing Zulu. Vachitaura pamusangano uyu Ambassador Thomas vati America icharamba ichikwidzana neZimbabwe. Vati nyika yavo iri kuvaka muzinda mutsva muHarare uyo uchadya mari inodarika mazana maviri emamiriyoni emadhora. Ambassador Thomas vati weAmerica iri kubatsira Zimbabwe nemari yemishonga, chikafu, budiriro pamwe nekuendesa vana kuzvikoro zvepamusoro-soro muAmerica kusanganisira Harvard University. Dr. Dendere vatiwo remangwana reZimbabwe riri parumana nzombe sezvo zvinhu zvisina kunyatsojeka kuti Zimbabwe ichamira sei mushure mesarudzo. Vati mapato anopikisa anogona kukunda izvo vati havasi kunyatsotarisira. Vatiwo ZANU-PF inogona kukunda musarudzo idzi zvinhu zvoramba zvichioma semaomero azvakaita pari zvino. Uko Dr. Machekano vati sangano ravo reZimbabwe Diaspora Network North America rine urongwa hwekuti vari kunze kwenyika vabatane mukusimudzira nyika yavo. Tabata Dr. Machekano kuti tinzwe zvakawanda.
Ini ndauya ndakamirira bato redu rinoona nezvekubatanidzwa kwezvizvarwa zveZimbabwe zviri muDiaspora. Saka ini shoko randanga ndinaro guru kune vamwe vedu vari muDiaspora nderekuti titarise nezvichaitika zviri pamberi, ngativei tinobatana tichikurukura kuchinjana pfungwa tichisimudzira nyika yedu. Pane mikana yakawanda chaizvo inoda isu vana veZimbabwe kuti tinge tichibatsira kumusha, kungava kusimudzira nyika, kungava kuvaka maindastry. Pane mukana, saka ngatibatanei tichitaura tichipa ruzivo rwedu rwatiri kugamuchira, rwatiri kudzidza tichibata muno mune dzimwe nyika dzakasiyana-siyana, asi tichikwanisa kutransfer information iyoyo.
Nyaya hombe, Dr. Machekano, inochemwa nevana veZimbabwe munyaya dzesarudzo nezvinobuda musarudzo kana zvinozoitika sarudzo dzapera, inyaya yekuti hurumende iripo yezvine ZANU-PF ikanga iri yadzoka havaone paine shanduko. Kurudziro yenyu munoona ichitambirwa here kana vanhu vachinge vachitarisira kuti ZANU-PF ndeichangodzoka zvakare mukutonga kana sarudzo dzaitwa gore rinouya?
uyo mbunzo wakanaka chose. Asi pari zvino hatizivi zvichaitika mumakundano ari kuuya, mumakwikwi ari kuuya. Zvakamboitika rimwe gore kuti musangano weMDC wakambowina. Saka unogona kungowina kana kuti iyo ZANU-PF inogona kungodzoka pachigaro zvakare. Asi kunyanya isusu vediaspora tinoti izvo hatina bato ratinorerekera, asi kuti kudevelopwa kwenyika, kusimudzirwa kwenyika ngachive icho chinangwa chedu. Izvo zvokuti uri kutonga ndiani ngatizvisei padii, tichitraya chete kuti hama dzedu dziri kumusha dzivatiwi dzigadzirire mabasa, timuzame kumutsa maindustry. Tiri munyika dzakasiyana siyana, tinokwanisa kuwana mari. Saka tikatora mari iyoyo tichinosimudzira maindustry awira pasi, tinokwanisa kuvaka Zimbabwe yedu kuti ibudirire.
Pane vamwewo vakapa pfungwa dzavo, Dr. Machekano, pamusoro pezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, kana kuti vanonzi vari mudiaspora ivava, kuti dai vaedzawo kuti vakurukure kana kugara pasi nehurumende, vapiwe mikana yekuumba mishandira pamwe nevarimi kuti Zimbabwe inge ichisimuka zvakare kuburikidza nekurima, nokuti maindustry akavhara. Imiwo seZidna mune urongwa here hwakafanana nekurudziro idzodzi?
Ndizvozvo chaizvo, ndo zvatiri kukurudzira zvizvarwa zviri munyika dzakasiyana siyana kuti izvo dzikabatana dzichiuya pamwe chete dzinokwanisa kuva neshoko rimwe chete kuti dzitaure nehurumende kuti kana paine tingati mafarms anenge aripo, kana kuti ingava iri any economic activity, vanhu vari mudiaspora vange vachikonsidwawo vagokwanisa kuva vanowana chidimbu chavo mune kusimudzirwa kwenyika ikoko.
Beyond 2018 elections, izita rinenge kana kuti izwi rinenge rakati simbei kune vakawanda vanogona kutya kuti chii chingazoitika kana sarudzo dzapfuura dza 2018, mungarerutsa sei mutauro iwe?
Hongu ndinoziva hangu kuti kose kose vanhu vane tariro, asi kungoti isu ngativei tinonge takatarisa kuti avo vanenge vachivhota vavhote mune runyararo. Runyararo chinhu chikuru nekuremekedzana. Hazvinei kuti wabudirira ndiani, ngativei tichiziva chete kuti tese tiri vana veZimbabwe, ngapasava nemhirizhonga, zvinhu zvichatifambira chete.
Vanga vari Dr. Roderick Machekano, vanove mutauriri wesangano rinomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika reZidna, vari parunhare muno muWashington DC neStudio 7. Muno muStudio 7 tatsikwa naDr. Frank Guni, vanove chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano waitwa paVoice of America nhasi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7, Dr. Guni.
Zvakanaka chose vajonga.
Maona sei hurukuro yanhasi, Dr. Guni?
Aiwa, taita hurukuro yakare sunaka zvachose, tichizeya maringe nenyaya yesarudzo iri kogore rinoya 2018. Uye ishushu venhengo vebato riri kutonga reZANU-PF, tiri kutarisira kukunda kune mutsindo, uye tanga tiri kukurudzira vanhuwo vari mudiaspora kuti ngatibatanei tisimudzire nyika yedu, upfumi hwenyika huende pamberi, upenyu hwevanhu huvandudzwe.
Ndofunga kana manga muchitevera zvanga zvichitaurwa nevakawanda, Dr. Guni, vanga vachichema kuti ZANU-PF yakadzoka zvakare mumasimba, hapana chinoshanduka, zvinongoramba huri upenyu hwakaomera vanhu semakore makumi matatu nemanomwe adarika. Zvii zvamungavimbisa vana veZimbabwe?
Chatinovimbisa vana veZimbabwe ndevezvekuti beyond 2018, panopera maelections, ZANU-PF ichaita mainternal reforms anoita kuti vechidiki vapinde muzvigaro vane pfungwa nyowani dzinoitawo kuti nyika yedu itarisire zviri pamberi, toona kuti nyika yedu yobudirira, tisingatarise kuti vebato ripi ndo vanofanira kuramba vachitonga, asi kuti chatinoda kubudirira kwenyika yedu yeZimbabwe.
Nyaya imwe inochemwa nevana veZimbabwe, Dr. Guni, nyaya yekuti ZANU-PF pane paoma zvinhu inohwanda nezvirango kana zvitarafu zvakatemwa nenyika dzekumawirira. Asi tanzwa mumiriri weAmerica muZimbabwe, ambassador Thomas, vachitaura kuti dai Zimbabwe yachisiyana nenyaya yekungoti masanctions kana kuti zvitarafu, vatarisa nyaya dzekurima kudzisimuke, nokuti haisi Bulawayo chete kana Harare ine maindustry akavharwa, asi zvakaitikawo kana muno muAmerica. Matambira sei kurudziro iyo?
Aiwa, ipapo hatiwirirani nawo, nekuti dai zvirango zveupfumi zvisina basa vanofanira kunge vazvibvisaka, kana zvisingashande uye kana zvisingatsitsirire Zimbabwe ngavazvibvise.
Zvii zvamungavimbisa vanhu tichitarisa kubva nhasi kusvika 2018 elections, nokuti nhasi chaiye tiri kunzwa vanhu vari kuchema kuti vatadza kuenda kumamisha nekuti mari mumabhanga hamuna.
Mari chinhu zvinonetsa. Chatinovimbisa vanhu ndechekuti tinoda kuti pave nerunyararo munyika, tibatane pamwe chete. Uye ngatitarisei Zimbabwe senyika yeti tese, tisaitarise senyika yezano o nyika ye opposition. Munhu wese ari muZimbabwe ari kutambura. Havasi vanhu vezano chete vanonzi ndivo vari kuwana. Havasi vanhu MDC chete vanonzi ndivo vari kutambura kana veopposition. Zimbabwe ndeyedu tese. Tinoti ngatibatanei sevana veZimbabwe. Tivandudze upfumi hwenyika yedu.
Aiwa, tinotenda zvikuru Dr. Frank Guni. Dr. Frank Guni, chizvarwa cheZimbabwe, chiri muno muWashington DC, vanga vari pano pamuzinda wedu weVoice of America. Apo nyika yatarisana nesarudzo dzegore rinouya, bato riri kutonga rezano PF rinoti harisi kuzovandudza hwaro hwesarudzo sezviri kudiwa nemapato ari mubatanidzwa wemapato anopikisa ari kushanda ari pasi peboka riri kuzvidaidza kuti National Election Reform Agenda kana kuti NERA. Mutoro wedu enhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iye.
Paita gakava pakati pezano PF nemapato anopikisa, mushure mekunge zano PF yati hapana zvichagadziriswa pamberi pesarudzo sezviri kudiwa nemapato anopikisa. Munyoro anoona nezvekufambiswa kwemabasa muzano PF vaIgnatius Chombo vanoti zvekuvandudzwa kwehwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa ari kushanda ari pasi penera ndezvemugodzi matsuro.
MDC dziri mbiri inotungamirwa navatsvangirai neinotungamirirwa navamuve. Takaenda kunoisa constitution itsva tikawirana kuti constitution yedu yaakubata zvinhu zvavange vachida kuti zvibatwe zvese. Machenji avaida ese takaita anofambiranawo nekuti kodzero dzevanhu dzionekwe zvakanaka. Saka kana vava kuti gore negore munochinja, ainsi hatichaona chekuchinja. Takatoita basa rakapera.
Vachombo vanoti mapato anopikisa akaita seMDC anofanira kuenda kuvanhu onotsvaga rutsigiro kuti ahwine musarudzo, kwete kuswero chema chema zvisina maturo. Vachombo vanoti zvokuvandudza hwaro hwesarudzo zviri kutaurwa nemapato anopikisa izvi zvinhu zviri kubva kuvachena vekunze vachiti hadzizi pfungwa dzavo idzi.
Ivo ngavaende kuvanhu vanokambena ikoko, vanhu voona kuti maprogramu avo nemaprogramu edu avanoda ndeapi. Ndiyo chenji yatinoda.
Zvichakadai, vanoona nezvekurongwa kwemisangano muzano PF vasevhia Kasukuwere vanoti ivo sebato vave kutoita gadziriro resarudzo dzemuna 2018 mapato anopikisa arere. Vakasukuwere vanoti nekuda kwekuti vemapato anopikisa vasi kutsvaga rutsigiro kune veruzhinji pamberi pesarudzo idzi, mapato aya ngaarege kuzobata gotsi mangwana achichema rumwa nechekuchera.
When is the election? Tinotenda chose kuti makorokoto candidate yedu vachizvoma nekuenda kwavakaita zvinoratidza pachena. Musangano wezano PF hausundiki, ndiyo musangano chete. Ende kuenda kwatakaita chiratidzo avo vanofunga kuti kune zvimwe zvichaitika gore rinouya, zano PF ichahwina nemukurumbira, zano PF ichahwina nemanhamba ari pamusoro zvakare.
Asi mutauriri weMDCT vaObert Gutu vanoti vagara vachiziva kuti zano PF haisi kuda kuvandudza hwaro hwesarudzo.
Zvinyanyotishamisa nokuti chipuka chatinodhira nacho chino zano PF tinochiziva. Tinoziva mavara acho, tinoziva maitiro acho. Hazvimbotishamisi kana nokuti tinoziva kuti zano PF iri kutsika madziro. Haitombodi kuti pava nemareforms nokuti tinoziva kuti pakaita mareforms vaparara. Ballot box. Kunyanya dzokuti kumamisha uko kwanoziva kuti madzishe, masadunhu, masabruku vatova mapolitical komisa ezano. Vazhinji vacho varitomanikidzwa. Saka isi tiri kuti bumbiro romutemo rinoti matraditional leaders havafanirwe kunge vari mapoliticians. Muchirungu vanoti ivo they must be apolitical. Iyo zano haizvide izvozvo. Nokuti inoziva kuti inoshandisa madzishe, masadunhu, masabruku kuti ite basa ravo rokuita political komiza vachitina vanhu semombe kuti vanovhotera zano. Saka hazvitishamisi, asi isu ticharamba takatsika madziro. Vachida vasingadi, mareform achavapo chete.
Kunyange hazvo MDCT yakaparura chirongwa chekuti haisi kuzopinda musarudzo kana zvose zvinobata sarudzo zvisati zvagadziriswa chairi kudaidza kuti no reforms no elections. Vaguti vanoti vane chivimbo chekuti kushanda kwavari kuita senera panyaya dzekuti mitemo inobata sarudzo ivandudzwe kunogona kubudirira zvikaita kuti vazopinda musarudzo idzi. Mapoka SAMDC nemamwe mapato akaita se People's Democratic Party haasi kupinda musarudzo dzema by elections achichema nerekuti miteme yose inobata sarudzo inofanira kugadziriswa sarudzo dzisati dzaitwa. Mapato aya anotiwo madzishe, masoja, pamwe nemapurisa havafanire kuve nechekuita nekufambiswa kwesarudzo. Mapato ari munera anoti sarudzo idzi dzave kufanira kutungamirwa nesangano renyika dziri kumubatanidzwa wenyika dziri kuchamhembe kweAfrica resadak richishanda pamwe chete neAfrican Union pamwe neUnited Nations. MDC inotungamirirwa navamogeni tsvangirai inoti yakabirirwa zvemhando yepamusorosoro musarudzo dzemuna 2013 saka nokudaro bato iri rinotiwo zvose zvine chekuita nesarudzo zvinofanira kuvandudzwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa kuitira kuti sarudzo idzi dzigoitwa zviri pachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Dambudziko rekushaikwa kwemari iro riri kuramba richienderera mberi munyika rinonzira yekukanganisa urongwa hweveruzhinji hwezororo reEastern Independence. Vamwe vachitiwo rusununguko haruchina zvarunoreva nekuda kwekutambura kuri kuita vanhu vakawanda zuva nezuva. Mutoro wedu wenhautaura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Veruzhinji vanowanzotora mukana wezororo reEaster kuti vave pamwe chete nehama neshamwari uye vakawanda vemumadhorobha vachishanyira hama dzavo dziri kumaruwa. Asi nekuda kwekushaikwa kwemari, vakawanda vanoti havana urongwa hwezororo iri hwavakakwanisa kuita. Mumwe mugari wemubulawayo vajeri zingwevu vanoti mumakore apfuura vaishandisa mukana wezororo reEaster kuti vaende kumusha asi rwendo runo vachapedza zororo iri vari pamba sezvo vasingakwanisi kuwana mari yekuti vafambe.
Urongwa hwave kunetsa nokuti pane zvese zvinoda kuti zviitike panofanirwa pachiva nemari kare kuti chikura taiziva kuti taienda kumusha. Asi izvezvi ndiona sekuti kuti uvhakache unoda kuvhakachira ani anotoza kubikira nemhuri yako yese. Chikafu chacho chichiwana kupi? Iholiday ine chiremero takatarisa chikristu kufane kumuka kwaiye Yesu Kristu. Asi maholiday akadai vanhu kana vachimatarisa vanoti zviri nani ndombosevha mari yekuenda kubasa, ndombosevha mari yelunch.
Mumwe zvemugari wemubulawayo muzvare ndume yamoyo vanoti vakawanda vayo kutoona zviri nani kuchengetedza mari shoma yavanenge vawana kuti vagobhadhara mari yechikoro yevana kana zvimwewo zvakakosha pane kuti vaende kuzororo.
Hapana mari unongotogara mazuva maviri matatu usati waona mari. Even ukatoiwana mari yacho iri $50 haungambodi kuchotenga zvinonaka kana kuti wozoisa fuel kuzoshanya nenge yaya mari yatoshanda mumba.
Sachigaro weZimbabwe Christian Alliance, Reverend Ray Motsi, vanobvuma kuti kunyange hazvo vanhu vakawanda muZimbabwe vari vechitendero chechikristu veruzhinji vakatarisana nematambudziko akawanda ari munyika zvekuti vakawanda vavo havana nguva yekufunga nezvezororo iri kana reIndependence. Reverend Motsi vanoti zvakakosha kuti vemachechi varambe vachikurudzira vanhu kuti vasarase tariro. Gore rino zororo reEaster rakabatana nezororo reIndependence apo Zimbabwe iri kusvitsa makore makumi matatu nemanomwe yawana kuzvitonga. Asi vazunguvevo vanoti vanhu vakawanda kunyanya vechidiki havachaone kukosha kwekucherechedza zuva reIndependence. Vazunguvevo vanoti zvazvishamise sezvo veruzhinji vari kushushikana nematambudziko avari kusangana nawo mukurarama kwavo zuva nezuva.
Zvino ndinoshaya kuti tikupemberera chii? Kupemberera kuzvitonga? Kuzvitonga unozvitonga sei? Mafambiro ako, mararamiro ako akatomira zvese zvakamira.
Mutevedzeri wemukuru wesangano reCenter for Public Engagement vaButler Tambo vanobvumirana nemaonero ekuti nyaya yekushayikwa kwemari iri kuvhiringidza upenyu hwevanhu kunyange hweavo vangadai vari kufara kuti rusununguko rwakavapa pundutso.
Tungoona vanhu vachiramba vachirara vari pamarai nekutsvaka mari nezvimwe zvakadaro. Ndo chimwe chokanganisa mabiko aeindependence. Kasi kune vamwe vanga vane mifaro yavanga vanayo. Zvikuru zvati katarisa kune vamwe vakapiwa minda vakawana budiri kubva ipapo. Kasi ukanotaura navo zvakadaro vanhu vakadayo vazhinji vanenge vachitsukawo chema kuti minda takapiwa ikona takakohwa kana iri fodya kana chii. Kasi takukona kuiwana mari yatatengesa nayo fodya iya mumabhangi.
Vatambo vanotiwo kunyange hazvo pane zvakawanda zvakanaka zvakaitwa nehurumende kubva nyika payakawana kuzvitonga kuondomoka kuri kuramba kuchiita upfumi hwenyika ndiko kuita kuti vakawanda vasaone kukosha kweindependence.
Nyika changotogwa muna 1980 kukavandudzwa nezveupfumi kukavandudzwa zvakare munyaya dzedzidzo kukavandudzwa nezvekurapwa kwavanhu zvipatara zvikavapo vanhu vakwanisa kurapwa. Kasi zvese zvodzokera kumashure zvakare nokuti muzvikoro izvi zvava zvizhinji sezvokuti vanhu vakakwanisa kunodzidza vana vari kutokapedza zvikoro izvi havachakwanisa kuwana mabasa.
Vamwe vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekutadza kutungamira nyika kwa Robert Mugabe pamwe nebato ravo reZANU PF. Asi vava Mugabe vanogara vachishora kwavanoti kupindura munyaya dzeZimbabwe kunoitwa nenyika dzekumadokero dzinosanganisira Britain neAmerica. Asi vanongorora zvematongerwo enyika vanoti vava Mugabe vanofanirwa kuzvishora ivo nekuti ndivo vari kukonzeresa kuondomoka kwehupfumi hwenyika kuburikidza nekutonga nedemo kwavanoita. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumiriri weAmerica kuUnited Nations amai Nikki Haley vanoti vanoda humbo hwakati tswikiti kubva kuhurumende yeSudan kuti iri kuchengetedza kodzero dzevanhu mudunhu reDarfur mauto eUnited Nations neAfrican Union asati abviswa. Mauto aya anoshandisa mari inosvika biriyoni imwe chete yemadhora uye chibvumirano chekushanda kwavo muDarfur chinopera muna chikumi. Gurukota rinoona nezvekunze kwenyika yeSudan amai Ibrahim Gando vanoti zvinhu zvave nani muDarfur uye mauto ekunze aya anofanirwa kubuda munyika iye. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoti kunyange nyika yave nemakore makumi matatu nemanomwe yavana kuzvitonga zviri kutotambura zvisati zvamboonekwa pasi rose sezvo zviri kunonga svosve nemuromo nekuda kwekuoma kwezvinhu munyaya dzezveupfumi pamwe nedzematongerwo enyika. Asi vamwe ndo vanoti kuseri kwesarudzo dzegore rinouya ndo kune tariro hombe zvichibuda kuti ndiani anenge akunda musarudzo idzi. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU PF vagadzira chirumhanzu pamwe nemutauriri weMDCT vavo Betty Gutu. Tatanga nekubvunza vachirumhanzu zvinotarisirwa nebato ravo reZANU PF mushure mesarudzo dza 2018.
Hapana chinhu chatinombotarisira chinhu kana chinotarisirwa neZANU PF kachinotarisirwa namaZimbabwe. Ndofunga zvinongotara since maelections amakanzura amaMP ZANU PF inongohwina. Last week makazviona zvakaitika kumwenezi 18,000 MDC 0 tumwe timapati vanandande ndundu tuna ma 200-300. Saka ZANU PF izvou inongozvifambira yoga mbwa dzichingokura pasina chinoitika. Ivava vagutu ivavava kavanga vari munhu shuwa nenjere dzavo nemadhibhesi andoona vachiita muparamenika ngavangoziva kuti kwavo iko kwagutu vangova zvavo MP weZANU PF. Izvi zvimwe zvese kutambisa nguva varume ndoda kuti kutaurai vanogona kupana zvigaro zviviri zvitatu zvishanu zvichichichi iye zvinondibudzei kuti munhu weMDC kana akatarisa zviri kuitwa neMDC ungati pati navanhu chaivo chaivo vanoti vanoda kuita maelections kana makazviti ngwerengwerengwere chazvo chaizvo unoona kuti idambira tiutamba impact paprogramu ino tisatombovadaidza zvedu vanhu veMDC. Ngatingotaurai kuti vakomana kuZimbabwe ikoko ikonomi munofanira kuivaka sei. Tochitaura kuti awa tina vamwe vedu vakaita saneMDC vasati vahwisisa kuti ganda dema rakakosha sei munyika maro. Tofambira mberi tichienda.
Vagutu, nyaya yekuti gore rinouya kune sarudzo izvi zvamungatarisira mushure mesarudzo.
Jonga, isu sarudzo yatinoda tinoda sarudzo yejekerere inonzi muchirungu iri free and fair.
Dosa kuchona mazano tiri kumanya zaka simba na nyaya zema electoral reforms. Ati divitaru zoe kuti muna ano nzi ano vota chimbo iri mugodzi. Muna ano vota achita kumanikizwa. Muna ano vota achinzi iwe votera munhu usingadi. Nokuti ndozvo nenge zvichida vakuru anenge vari munzvimbo yauri. Ndosaka muchiona tichiti vanhu vakaita semadzishe, masadunhu, masabhuku nezvinhu zvakadaro kumamisha uko, kumareserva, ngavasapindira munyaya dzepolitics. Bumbiro romutemo rinoti iro matraditional leaders vanofanira kunge vari apolitical. Saka tinoda isu kuti tive nesarudzo dzejekerere. Tinoziva kuti vanhu havachadi zanhu. Kana ivo vatiri manziva vakomre juru manzu. Ndinoziva kuti pakati kati memoyo mavo vamugabe nezanhu havaidi. Vakanzi vavote zviri free and fair, ndinoona vachiisa X yavo pana Morgan Tsvangirai ne MPC. Saka tinoti vanhu vaone mukana wokuvhotera
vakadzi vavanhu.
Bato ravanhu.
Imi madzira ndinoda kuda vatambirai.
Vachiri mumhanzo, panotarisirwa shanduko here kana ZANU-PF ikahwina yekugadzirisa zviri kuchemwa nevanhu?
ZANU-PF inongoramba ichihwinaka. Ivo zvokutaura havo zvavagutu havo saloya, zvokutaura kwandaita maloya havo anongonyipa havo ze. Asi vandozva kuti pavakachuzwa kuti vaite MP. Papa sina svimbo dzairova vanhu kumusha kwavo ikoko. Saka zvotonishamisa kana vachiti pachazva nesvimbo dzitobva kupi? ZANU-PF chiororo
chandiroda kunzwa vachiromanzi chekuti kana ZANU-PF yahwina ichagadzirisa here zviri kuchemwa nevanhu nezviri kuchemwa navagutu kunzi yatadza kugadzirisa makore 37.
Zvinodependa kuti vanhu vamunotaura ndivanani. Kana vari veMDC vakagara vati vanoda kuti varungu vadzokere kumukasi. Saka ndifunguti ichocho chitemo chogadzirisa.
Vagutu, bato renyu reMDC rinotarisirwa kuti rwendo uno riri kupinda musarudzo idzo dzegore rinouya. Tomboti rapinda rakunda, zvii zvamungatarisira kuita?
Nokuti tiri kuzowina election ikaita free and fair. Vatangirai vari kupinda pastate house. Tinoda isu kutanga tagadzirisa nyaya dzehupfumi. Nokuti dambudziko ratinaro ndiro rekuti pari zvino ukaona kuti ndikangopa percentage muchirungu. Kuti more than 75% yavanhu iri kugara mukutambura. Iri kusurvive on less than $1 a day. Ndozvinhu zvatichada kuita chimbi chimbi kuti tigadzirise. Kuti sei vana veZimbabwe vachitambura. Saka tichada kuti tistabilize economy. Ikonomi ikwanise kuva inomira yoga. Nokuti pari zvino tikangoti hatina ikonomi. Tangova nema mamvembe ikonomi. Vanhu vangova mavenda, vamwanda South Africa vachioda, vamwanda vachitengesa madomasi nemazhanje mastreet. Toda kuti vanhu tadaro mufirst 100 days mafactory tavhura. Vana veZimbabwe vechidiki vaenda kumabasa. Toda kuti nyaya kunyanyanyanya yezvipatara. Zvipatara zvedu muchirungu vangangoti madeath chambers. Saka hurumende yavatsvangirai ichange ichipinda mupower gore rinouya kana maelections aitwa free and fair.
Mutauriri weMDC Tivao Bitugutu, manzwawo zvakare kubva kune vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato reZANU-PF vagadzira chirumhanzu. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo, vanotungamira nhabvu yepamusorosoro vePremier Soccer League vapa zvikwata zvavo simba rekudzikisa mari inobhadharwa neveruzhinji pagedhi kuona mitambo yemugungano iri. Ngatinzwei kubva kuna Mike Lokariate.
Zvekwata zvapiwa simba rekudzikisa mari inobhadharwa panogara veruzhinji kubva pamadhora matatu kusvika pamadhora maviri kutanga svondo rino zvichitevera musangano wakaitwa wezvikwata zvese zviri mugungano iri. Mukoro wekumahofisi ePremier Soccer League vaKenneth Ndebele vanoti vaita izvi kuedza kudzora vatsigiri venhabvu avo vachisauye kunhandare neuwandu hwavo sezvavaiita kare, vachiwedzera ivo kuti vari kuita ongororo yekuti izvi zviri kukonzerwa nei. Vatsigiri venhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma kumitambo yemuno zvekuti pakatanga makwikwi egore rino. Vanhu vanokwana zviuru makumi maviri nezviviri chete ndivo vakabhadhara kuona mitambo gumi nemipfumbamwe yaive yakatifararira munyika yese. VaNdebele vanoti gore rapera vanhu vanokwana zviuru mazana mana ndivo vakabhadhara kuona mitambo mwaka wese vari vashoma zvikuru kune avo vakaona mitambo mumwe cheteyo muna 2012 apo vaive zvuru mazana matanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tinotenda Kariati. Vateereri, musakanganwa chirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa shuvire yevanhukadzi mushure mesarudzo dzegore rinouya. Sezvo nguva yedu yapera, regai timotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vanhu vakawanda vopinda muzororo reEastern Independence vasina mari yekushanyira hama neshamwari. Zvipanga mazano nhasi zvaungana pamuchinda weVoice of America muWashington DC zvichizeya remangwana reZimbabwe. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, tinoimba kuti muchange muine sezvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolesine mhla ka 13 kumabasa 2017 ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
indaba ekhona ukuthi iZANU PF bayakwazi ukuthi inxa zokusiya kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office. So thina lati yi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one.
Istudio 7 iqhuba inkulumo mpikiswano lengcwethi lamhlanje khona pha esikolweni ebesikhangela khona elakusasa leZimbabwe ngemva kokhetho lapho umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas athe khona ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo zentuthuko.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala encedia umbeni echatisa umntwana melabotshwe ababazali o anti konke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Amalunga edalele parliament abhoda ngelizwe edinga imbono kaZulu ngodaba lokwendiswa kwabantwana. Kambe umomo welizwe uza kuba sunjani ngemva kokhetho luka 2018? Sihlaziya lolu daba. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umeli weMelika eZimbabwe umnumzana Harry Thomas uthi ele Melika lizaqhubeka lidlelana leZimbabwe njalo liliphathisa ngenhlelo ezithuthukisa uZulu ezifana lezempila kahle. UThomas ukhulume lokhu emhlanganweni wenkulumo mpikiswano owenziwe ngumsakazo weVoice of America iStudio 7 namuhla ekuseni khonapha eWashington DC. U-ambassador Thomas uthe kusobala ukuthi uZulu weZimbabwe uthwele gadalala ngokubhidlika komnotho lokuswelakala kwemisebenzi. Ngalokho uThomas uthe kuyadingeka ukubana uhulumende elungisise konke okuhluphayo njalo ichiyane lokutshona igcothoza ele Melika ngezijeziso elazifakela amalunga ebandla leZANU PF. Abanye abakhuluma emhlanganweni lo yingcwethi kwezombusazwe unkosikazi Chipo Dendera, yena okhuthaze amabandla aphikisayo ukuthi ebambane ngaphambilini kokhetho ukuze enelise ukunqoba. Ngaphandle kwalokho uthe ibandla leZANU PF lizaqhubeka lisembusweni. Lawa ngamazwi agcizelelwe ngabanye njalo ababili abakhuluma emhlanganweni lo abathi umnumzana Rodrick Machekano lengcwethi kwezentuthuko umnumzana Tawuya Katso. Ukatso uthi lanxa kuza kuba nzima ukuthi amabandla aphikisayo enqobe ithuba lisesekhona elokuthi ebambane njalo esebenze nzima.
Abantu abaku opposition kumele bebambane. Ngibona lelithuba elihle sibili ukuthi kuqalisa lamuhla abantu asihlale phansi sikhulume ukuthi siza babamba njani umsebenzi ozasifela khona next year. Nxa kungekho lokhu siyabe lokhu siya kuma elections and kuyabe kungela change. I-change esiyifunayo sizakhuluma ngama defining moments, kodwa mina ngithi i-defining moment angiyiboni ngoba indaba ezikhona esakhula silazo thina kubo 1980 kubo 1997 izinto sezitshintsha lokho ezikhona eZimbabwe abantu abala msebenzi akula mali so mina ngithi hayi bantu beZimbabwe asibambaneni ukuthi sitshintshe umumo wezinto ekhaya thina lati singapha kodwa sifuna ukuya ngekhaya ngoba iZimbabwe ngeyethu ngeyakho ngeyami kumele sisebenze njengabantu banye
ibandla lezano PF lalo njengamabandla aphikisayo kalibambananga kulokulwisana phakathi nakwalo ubona le manyana yini lisiba intonye kungakayiwa kukhetho
indaba ekhona ukuthi iZanu PF bayakwazi ukuthi nxa sokusiba kuma elections bayabambana bayasebenza bonke ngoba abafuni ukuthi abanye bengene ku government office so thina lati hi opportunity yethu yokuthi sifunde ukuthi kumele sihlangane sibe ngumuntu one singaba with that cooperation ngiyabona ukuthi sizakwanisa ukuthi si contest ama elections lawa kule opportunity yokuthi singaye kuma elections singabantu one siyakwanisa ukuwina bese sitshintsha umumo wezinto eZimbabwe
luyeza usuku lukazibuse okhululekileyo uzibuse wabensundu ele independence nxa sifika nje kuleli langa ukhangela ngemuva kuyini ongathi sesikufezile sesikuachivile njengelizwe njalo kuyini okusilelayo
mina nxa ngikhangela i-independence umoya wami uba buhlungu ngoba angiboni ukuthi sezeni nxa sikhangela ngemuva kuma past years angiboni ngoba lokho esikhuluma ngento 1 ukuhlupheka kwabantu ukukhangela ukuthi ukuhlupheka kwakhona kubuya ngapi so mina i-independence siyayiphiwa kodwa angiboni ukuthi sesenzeni singakhangela ku-past 10 to 15 years sile ndaba 1 indaba ekhona yokuthi uhulumende wethu kafuni kusigcina njengohulumende okwazi ukuthi wafakwa ku-office ngabantu beZimbabwe
kukhetho khona ubona kusenzakalani iliphi bandla obona linqoba njalo kuyini esingabona kusenzakala emveni kwalolu khetho
ngendaba ekhona eZimbabwe ngendaba ekhona kuma controls akhona I lack of human rights I lack of respect for the law sebekhulume kanengi nxa ubala iNews bathi bona uhulumende ule prospect ukuthi uzawina ngoba akula opportunity enikwa abantu be opposition
Umnumzana Tawuya Katso yingcwethi kwezentuthuko njalo ungomunye wabantu abakhulume emhlanganweni weTown Hall obuqoqwe iStudio 7 namhla khonapha eMelika ukhangela ikusasa leZimbabwe ngemva kokhetho luka 2018. Lokhe sikudaba olufanayo uMike Wobe weStudio 7 uxoxele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phetsheya ngodaba olufanayo.
Lingxoxo yenzelwe esigodleni se-Voice of America e-Washington DC khonapha eMelika lamhlanje ngezikhathi zabo 10 ekuseni bekungabo 4 eZimbabwe ngenhloso yokuhlaziya elakusasa eleZimbabwe ukuthi liyabe limi njani ngemva kokhetho lokudinga umongameli ngomnyaka ozayo. Umnumzana Robson Mwale yisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa yena-ke uchasisa kabanzi umbono wakhe mayelana ngelakusasa lelizwe.
Ngombono wami liyasiza kakhulu ngoba kufuze vele sibonisaneni ukuthi kona singenza njani ukuthi siye phambili.
Umwale uqhubeke ethi isifo sakhe ngesokuthi ilizwe lethu linikeze abatsha ithuba uma kukhangelwa ezombusazwe kwele Zimbabwe.
Njengoba ngiphila kwele South Africa sengize ngile 30 years ngila eSouth Africa. Sokulesikhathi eside empela ngafika la. Ngifika eZimbabwe sasele 7 years itheli inkululeko. Kodwa ke ma ngithi ngiqhathanisa iSouth Africa ithola i-democracy 20 years le dlulile. Ngibona yona ilokuthuthuka siyaphambili thina kungelanhlelo ezithuthukayo. Ikakhulu abatsha bayazama ngempela ngapho kubathuthukisa. So nathi ngabe size izinhlelo zokuthi sithuthukise abatsha.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe umnumzana Joe oyisizalwane seZimbabwe esiphila kwele South Africa akavumelani lombono kamnumzana Mwale mayelana lalolu hlelo. UJoe uthi uhlelo lolu alusizi lutho.
Ngombona mina ngazani akusizi ngoba singakhuluma into yangekusaza khangela uthini laphana uJames chapter 4 verse 6 ithi yena singazisathu elakusasa ngoba asikwazi ukuthi liza ngani
bonke bobabili umwale lo Joe bayatsho ukuthi bafisa ukuthi kube lo tshintsho uma sisixoxisana ngendaba ezombusazwe kwele Zimbabwe bayatsho ukuthi isifiso sabo isokuthi abatsha babe le kusasa elihle kwele Zimbabwe ngimele iStudio 7 ngise Washington DC ngingu Mike Hove.
Ingcweti kwezokhetho zithi ukhetho lomnyaka ozayo luqhakatheke kakhulu ngoba impumela yayo yalo yiyo ezakhomba ukubana ilizwe lizathuthuka lisiya phambili kumbe hatshi. Kubika uMavis Gama.
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba ihlelo zokucubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute ZDI uDr. Phesai Rwanya uthi kumele abamabandla ezombusazwe aphikisayo bazi lapho abehlulwa ngakho kukhetho olwedluleyo, wengezelela esithi amabandla la alakho kunqoba ibandla leZANU PF kukhetho oluzayo.
Social service delivery yedu, education, health, infrastructure.
Inhlangothi zonke zingasasebenzi uZulu engaya kukhetho ekhangela khonokho. Kusenziwa ukhetho ngendlela linganqotshwa eleZANU PF.
Omunye owenhlanganiso ye Occupy Africa Unity Square umnumzana Charles Nyoni uthi ngaphandle kokuba abasakhulayo njengaye baphatheke labo kukhetho lokususa uMongameli Mgabe leziphathamandla zakhe, uyesaba ukuba lungahamba ngendlela engayisiyo ukhetho luka-2018.
I-age generation yethu iyesaba kakhulu, kayifuni kungcola izandla, kayifuni kungena ezintweni, ifuna ukuba imile ngaphandle kweground ibona iphandle and then ibisikhomenta. Ukuthi bona bangene eground bekhaba ibhola lakhona, hayi kabafuni.
Umnumzana Ostelos Gift Siziba ngomunye wabasakhulayo.
Ngenxa yokubani kutshengisela ukuzaveza ke ukungasuthise kwabantu kakhulu ngendaba ye-biometric voting system abathi i-PVR ke. Abalunga ngathi ke labazalwane lezi zukulwane zonke seZimbabwe kufanele zihlangane ukubana ziyale leyo ndlela, ngoba kuyindlela esetshenziswa yi-Smith regime singakatholi uzibusi, ngoba ngenxa yokubana ke izayenza ikakhulu abatsha bebeke ngathi lokuzonda noma lokulahla ithemba kuprocess eyokubana ke bayiregister ngaphansi kwe-PVR le.
Isikhulumeli sebandla le-United African National Council elalikhokhelwa ngumuyi uBishop Abel Mzorewa, umnumzana Alpheus Mapuranga, uthi kumele kuqalwe kuguqulwe imithetho yokhetho anduba kuyiwe kukhetho.
Ngibona ngo-2018 iZANU PF izanqoba futhi ngoba iyabonga usebenzisa ugqili wayo ukuthi iwine. Izinto zizakuba nzima udlula namhla. Ngiyabona ilizwe lethu libuyela ku-2008-2009 lapho esasiswele izinto esitolo.
Okudanisa uMapuranga yindlela abamabandla aphikisayo asebenzisana ngayo ukulungiselela lolu khetho. Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Obert Gutu uthi ibandla lakhe lizangena ukhetho.
Sikhulumisana labamanye amabandla ezombusazwe abaphikisayo ukufuqa abezeki, nanxa sikhulumisana labeSADC, abe-AU labe-United Nations. Kungakho ngingake ngathi kasiyi kukhetho, thina siyalungiselela ukuba ukhetho luzoba khona, njalo ukhetho luzokwenziwa isibe khona leyo nguquko.
AbeZANU PF bathi akula nguquko ezokuba khona, yanele yona leyo eyenziwa lapho kulotshwa isekelo sombuso ngesikhathi sombuso womanyano wamabandla. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abumanyano weSADC lamalunga edale lePhalamende leZimbabwe sebeqale uhlelo lokubhota ngelizwe bedinga imbono kaZulu, ngafuna kungene emthethweni oza kwenqabela ukwendiswa kwabantwana. Kuvika uMevi unompumelelo moyo.
Ngokunjalo ukwenda kwabantwana abaleminyaka engaphansi kwechumi lasifico minemibili, inengi labo liyenda emadolobheni, kuthi emakhaya kuyabe kuphindwe kabili uma kuqathaniswa lemadolobheni. EZimbabwe isisekelo sombuso kusahluko 81 sithi wonke umuntu oleminyaka engaphansi kwechumi lasifica minemibili ngumntwana, kuthi usahluko 26 uthi kumele uhulumende abone ukuba akula mntwana onikelwa ukuba ayende, kodwa ukwenda kwabantwana kweZimbabwe kuvame eMashonaland Central noma nje ezinye izigaba zelizwe lazo zisendisa abantwana. USenator Ruth Labode okukomiti yedale lePhalamende ebona ngezokuqala waqeda ukwenza kwabantwana uthe baphakathi kokudinga imibono kaZulu ukuze balobe umthetho oqinileyo.
Sesivela eZwimba eMashonaland West saya eGogo eMidlands namhla sikobulawayo usasa semapisa eMat South. Kuleni igrupu esithu ebhoda leMashonaland. Hayi abantu bathena asi-alayineni umthetho lo kuthena umuntu angangena umntwana angangena emacansini nokuthi angendanini. Abaningi lapho sihamba khona bathi ungani u-18. Yes, umthetho ufanele ube khona. Kodwa kulayo kuze kwaba ngani kungcono. Abantu ngani into le abayithathi bayithatha lula. Bazakhala kusasa selisithena bona abakwazi umthetho lo wabhela ngani.
USenator Jasmine Tofa uswele kakhulu ukwenda kwabantwana ethi umuntu wonke kakuthole kungumlando wakhe ukuthi amangalele abazali kunye lezigaba eziyendisa abantwana besasebancane.
So mboni ngani wonke umuntu otholakala enceda umbeni echadisa umntwana melabotshwe. Abazali o anti konke le dombo langkhona mele bebotshwe.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Priska Sibanda uthi abazali baphakathi kobunzima ngoba uhulumende wabathathela amandla okuthi bakhuze abantwana sekulomonakalo abantwana sebezendisa bebancane.
Kesaba le dialogue labo kuma communities bathi bona uhulumende wafika isikhathi wabathathela amandla okuthi bona bakwanise ukuthi bazikhuzele abantwana ezindlini. Wasebanika amandla kathesi recently nge-constitution ka-2013. So into eyenzakala ukuthi umonakalo usumkhulu osukhona. I think okunye okudingakala ukuthi libuyele futhi phansi abazali bechasiselwa kuhle ngemithetho leyo.
Osakhulayo uPatience Nyathi uthi kwimziswa ubuhlungu ukwenda kwabasakhulayo ethi baningi abantwana abaswela imali yesikolo bagcine besenda besesebancane.
Uhulumene iMatabeleland akayikhangelanga especially nxa sikhangela education. Ungahamba emakhaya u-class 7 vele usefundile, the next thing usetshona enkunini labafana akasaqhubekeli phambi usekhangeleni ukuthi azale umntwana 1 or 2 ahambe aye eGoli.
Unkosikazi Sikhululekile Moyo uthe uhulumende kunye lamakhansili savumela ukwanda kwamabhawa lapho abasakhulayo abagcwala khona babuye sebelezisu ethi lenkokheli zomdabu azibone ukuba ezigabeni zabo akunabantwana abenda besasebancane.
Kulama institutions apromota isex avunyelwa yini ukukhala kulawo lounge. Ithi lounge iyathatha abantwana iya angazi advertiser ithi ifuna abantwana between 13 years to 20 years iyaqhatha ama waitresses but isuke lapho iyathatha abantwana labana ibasebenzise ku sexual abuse ukubanika the ministers that have money ababuyela fanele bebhadala imali enkulu umnikazi wendawo umntwana ethole $10 ukuthi kuthole umntwana osaseyiveji.
Ucwaningo olwenziwa yi-Multiple Indicator Cluster Survey ngomnyaka ka-2009 luthi abesifazana abaleminyaka engamachumi amabili kusiya kuminyaka engamachumi amane lasificamunwemunye oyedwa wabo phakathi kwabathathu kwabangamachumi amathathu lantathu ekhulwini baya emacansini bengakafikisi iminyaka elichumi lasificamunwemibili. Kuthi abafana lamankazana abaleminyaka engaphansi kwamachumi amabili bayaphatheka kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
KuLivetalk namhlanje sixoxa ngelanga likazibuse elinazwa ngevikezayo lokuthi kambe kuzahamba njani ngemva kokhetho lomnyaka ozayo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Indizamchina zamabutho asekelwa iMelika ziphambanise ziphambanise zahlasela amasotsha alithumi ila toba mnembili alwisana lamalwa ecatshawe ISIS eningizimu kwele Syria. Sizwe utaba olulandelayo oluveza imbono kahulumende weMelika.
Inhlanganiso ebona ngezendlala Famine Early Warning Systems ithi lonyaka abantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisikhombisa 70 million emazweni ayedlula amathumi amane 45 adinga ukudla kukaZulu. Ukuswelakala kwezulu kanye lokugugudeka kwezomnotho emazweni atshiyeneyo sokuthiye abantu bebhekane lendlala emangalisayo. Umnumzana Matthew Nims omele umqondisi we-USAID ehofisini ebona ngokudla lokuhlalisana kukaZulu uthe okudala indlala emazweni amaningi yikulwisana kwabantu abajiyeneyo. Amazwe abhekane lendlala akuqela eleSouth Sudan, Nigeria kanye leYemen. Ilizwe leSouth Sudan selivele labekwa emphakathini njengelizwe elilendlala emangalisayo kuthi ke iNigeria leYemen kukhanya sezisiya esigabeni esifanayo. Wele South Sudan impi yaqhamuka ngomnyaka ka-2013 ngenxa yokudonselana kwezombusazwe phakathi kukamongameli Salva Kiir lowaye ngumsekeli wakhe umnumzana Riek Machar lokhu iqhubekela phambili. Abantu abafika phose izigidi eziyisithupha 5.5 million babhekane lendlala kulelo lizwe. Kuthi ke kwele Nigeria kulabantu abedlula kancane izigidi ezinhlanu 5.2 million abazabe sebefuna ukunikwa ukudla kusiyafika uNhlangula ikakhulu eBono State. Umnumzana Nims uthi kutshengisela ukuthi indlala le ingaba njengaleyo eyayikhona ngomnyaka ka-2016. Uthi eleMelika selinike indawo ye-Lake Chad Basin izigidi ezedlula amakhulu amathathu namathumi ayisitshiyangalombili zamadola eMelika $386 million. Kwele Yemen kulabantu abedlula izigidi ezilithumi lesikhombisa 17 million abafuna ukudla ngesiphangiphangi. Selokhe kuqalise umnyaka ilizwe leMelika selinike eleYemen uncedo olutshiyeneyo oledlula amakhulu amane lamathumi amathathu lambili amadola eMelika $432 million.
Lawo bekungamazwi aveza imbono kahulumende weMelika. ELiZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa lithole uzibuse ngeviki ezayo. Abaningi bekhala ngokuthi abakhululekanga njalo kulutshwana abangaziqhenya ngakho. Nanku ilizwe libhekane lobunzima obumangalisayo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume umsekeli wesikhulumeli seMDCT uNkosazana Thabita Khumalo lelunga leZANU-PF umnumzana Joseph Chuma. Ababili laba ngamalunga edalele ePhalamende. UNkosazana Khumalo nguye osungule ingxoxo yethu.
UZibuse lo esesilaye okwe 37 years akulanto eseyafezwayo kodwa ukukhona sokulodubo lapho mangozi selalendlini abantu bethu bahamba ezikolo emayunivesithi bayefunda bathi besuka lapho sebengena emgwaqweni sebethengisa amanzi lama-toothpick. Akula misebenzi, ama-factory aseyavala, izibhedlela sezibulala abantu, izikolo kazilalutho, abantwana nanxa besiya ezikolo kakusafundiseki, izisebenzi zikahulumende kazibhadalwa. Lalaba abantu abangasebenzela uhulumende kababhadalwa sibulawa yindlala, sesihamba sisiyathenga umumbu ukuthi siyefida izalwane zaseZimbabwe kodwa thina siyithi ilizwe laseZimbabwe elalilima lifida uMzantsi Afrika.
Ubaba uChuma engena khonapho.
Kuningi okwenziweyo nguhulumende kusukela ngo-1980 okumele ngabe sibuthela amahlombe. Yebo-ke kulokhona usokonakele owakathesi sisikazana umkhonomi ufile uphansi imizamo sisikhona iyazanywa ubana kulungiswe kodwa kuningi okusakutholayo abantwana bafundile njengoba nayo siswami unalebhuku khuma lekhuluma izikolo zakhiwa kanti njalo izibhedlela zakhiwa endaweni eziningi siqalisa ngokungekho khonoko wawulutshwane kodwa sowukhona sokuningi kodwa sokumeke sihlale phansi sikhangele singathathanga lokwana abantu yisikhiwa yi-blame game sikhangele sisobana kati kuyini lokhu esesikulahlile kuyini esesikuphambanisile ukuze sikulungise.
Ngize kuwe Makhumalo, ilizwe libhekane lokhetho lomnyaka ozayo, ubona izala nkomoni kulolu khetho, njalo kuyini okuza kwenzakala ngemva kwalo? Alubana ibandla lakho lithe lanqoba kumbe elikababuthuma elezanu-PF lanqoba lalo laqhubeka lisembusweni?
Ukhetho okakhathesi siphakathi kodubo olokuthi ibandla likababuthuma alifuni ukuvumelana nozulu ukuthi silungiselele imigoqo ezakwenza ukuthi uma sisiya kukhetho kungaze kwaba nokukhonona ukuthi kube nokuntshontsha okuthize engakubamba khathesi yindaba ye-PDR. Lapha ibandla likababuthuma seligidime seliyilo esiqhokubamba udaba lwe-PVR sikhangele izeki umama Makarawu waphuma elitshe lerekeni esesithi akasafuni ukusebenza namanye amabandla aphikisayo ukuthi sikhangele ukuthi izindlela abazithetheyo ukulungiselela udaba lwe-PVR lunjani. Sikhangele njalo ukhetho lolwa esibhili abavilekilo obabuthuma lapha abahamba ekhethweni bebodwa ungakhangela kuhambe kwavota 9722 abantu ngathi vota sonke siyakwazi ukuthi 7 to 7 kusinika 12 hours ungathathi i-12 hours lezo uzifake ku-9722 kukhombisa ukuthi every 6 seconds bekuvota umuntu. Leyo yimvilo yisindabaphenduli. Akula nto enjalo ukuthi umuntu angavota in 6 seconds okukhombisa ukuthi sebeqalisile ukuthi bantshontshe ukhetho besenzela ukuthi babuse. Yona ye balutshontshile ukhetho ngo-2013 khangelani ukuthi lizwe selininjani ngokuntshontsha abakwenze khona. Kambe shuwa lapha kasibulali izalwane zezimbabwe sesibulala yona izimbabwe ngoba ibandla likababuthuma kanti sakhangeli ukuthi kanti nizulu uninjani sebezikhangela bona bekhomba ngowaphakathi. So ukhetho lolo lubuyayo thina njengebandla le-MDC singayanqoba asilasikhathi sokukhangela ukuthi ngubani owenzani lokho ngoba kakusihambisi phambili. Ekisukufunayo ukuthi singanqoba sifuna ukuguqula leli lizwe abantu basebenze izibhedlela zisebenze amabhanga abe nezimali abantwana bahambe ezikolo kuna amabhuku khona odokotela lamanesi babhadale izisebenzi zikahulumende lazo zibhadale imigwaqo esibulala abantu ilungiswe kune ngendiza mthinde zethu ezimile mpo kumele zibase ukusebenza ukwenzela ukuthi umnotho wethu usukumele uye phezulu ngoba isikhathi sokuthi sibe sonke zisila kasibhadale into eqakathekileyo asisebenzeni silungise uZimbabwe efuna uzulu wonke.
Mthumeni baba, alubana lithe lanqoba njengezanu-PF laqhubeka lisembusweni, sizabona liletha na imisebenzi engu-2 million elayithembisa uzulu kukhetho luka-2013 engasabanga khona, sizabona lisenelisa ukuvuselela umnotho na?
Umnotho yinto evele iphakathi kwenziki yomcabango yethu. Sikhangela ubana kathi kuyini esingakwenza ubana into le iphumelele ngoba akula muntu ofuna ukubusa ilizwe elifileyo, akula muntu ofuna ukuhlala entweni efileyo. Ungabona into isifa kuthi kulaba abantu ababenamandla abaphandla abakwenza kube njalo kodwa sesile mizamo le ndlela esiyibona abana hhayi sizakukhangela ukuthi lokwana sibunqobe njani. Ngingawuthi into eyodwa, ibandla lami alikaze litshontshe ukhetho even nokade khulu udadewethu lapha okwemwenenzi okwenzakeleyo. Angazi ukuthi abantu abakuzwisisi yini ubana nxa kuthiwa iward 1 ithole amavoti angu-9000 akutshiwo ukuthi wona konke lokwenziwe ku-polling station eyodwa. Iward 1 yona liyana ibile ama-polling stations ambalwa athize yabona befin about 37 nxa ngaphambanisi ayiwo akhiphe amavoti lawo angu-9000.
ilunga lezano PF mnumzana Joseph Chuma ubexoxa endawonye elo nkosazana Thabita Khumalo umsekeli wesikhulumeli seMDCT. Kwanele okwalamhlanje olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.